Mudzimai wemutungamiri wenyika ndiyesa chigaro weboka ramadzimai mubato rezanupf women's league. Amai Mugabe ndo wakatungamirira kudzingwa kwevaimbo vamutevedzeri wavamugabe amai Joyce Mujuru nedzimwe nhengo dzezanupf dzakaita sava Rekha Okonde. Munguva pfupi yapfuura pamusangano wevechidiki kuchinoi amai Mugabe wakashoropodza munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari zvakare mutauriri wavamugabe vageorge Charamba.
Charamba uri kubvi Charamba? Charamba, Charamba, George, wewe, you are a prolific writer, wewe George.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Rwanya, vanoti amai Mugabe vari kushandisa kuvekwawo mudzimai wemutungamiriri wenyika kuti vapindire munyaya dzehurumende.
Maurero angu ndekuti mai Mugabe vari kushanda pamwe chete nemurume wavo President Robert Mugabe, vachishanda vari chairperson weWomen's League yeZANU-PF kuunganidza vanhu nokumobhilaiza vanhu kuti vasapote mudzimai wavo. Asi dambudziko raiswa namai Mugabe nderokuti vari kubatanidza zvinhu zvokupati nezvinhu zvokuhurumende.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mudzidzi anoita zvidzidzo zvematongerwo enyika vaSoul Mhindu. VaMhindu vati hapasisina kupatsanuka pakati pebato reZANU-PF nehurumende, izvo zvoita kuti amai Mugabe vapindire munyaya dzehurumende.
Zvava kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndezvokuti hapasisina kupatsanurwa pakati pebasa ramai Mugabe ravo rekuWomen's League nebasa nemabasa ehurumende.
Nhengo yeparamende yeBulawayo Metropolitan vari nhengo yeMDC amai Jasmine Tofa vati maitiro nehunhu hwaamai Mugabe hunoita kuti veruzhinji vasafarire utungamiriri hwevanhukadzi pamwe nekutya kupinza vanhukadzi pazvigaro.
Nzira yavari kuita inoita vanhu vabve valuza confidence, iri kutotitukisa semadzimai.
Amai Tofo anoti vanoona sekuti amai Mugabe vanodawo masimba ekutonga, vati zvazvina kuipa asi zvinofanirwa kuitwa negwara kwaro.
Mai Mugabe vari kuda kuti vatonge, mai Mugabe vari kuda vane presidential ambition, but it's not a bad thing. Vanofanirwa ku, in my opinion, vanofanirwa kutevera process yepati yavo.
Asi amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare resenate vakambodzawo Studio 7 kuti amai Mugabe vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro. Kunyange hazvo dindingwe richinaka richakweva rimwe, mumwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vave kupota vachikandirwa magobhu nematete namai Mugabe mazuva ano vaimbofara chaizvo mazuva aidzingwa amai Mujuru mubato.
Handitakaya pano va topstopit pane mopano ndandigevapo ndakazvipigwa na Madam Stopit, Comrade Stopit. Ndopatakavhurika tose kuti pane zvakawanda zvakazvichiitika vazhinji tisingazivi, vazhinji vasingazivi, taisikama nevashomani. Ndopa zvakavhura rose ndokubuda pachena naStopit. Ende vakazvita Stopit ndokuzozamara kana kukonderesa vana kuzouya nokuti ndikureva Runait haana kuzouya kucongress nokuti zvaa zvasumugwa zvose zvakazviitika kuti chokwadi chokwadi kere yakadero yaida kuuraya purezidendi, yaida kubvisa vamugabe pachigaro vachitsigigwa nadidmas narugare gumu.
Vaimbo vasachigaro wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaJabulani Tswanda vakadzingwa mubato reZANU-PF mushure mekutaura mashoko ekuti amai Mugabe ndivo vainge vava panyanga. Mashoko aya ari kutaurwawo pari zvino nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.